Vaimbova vanhu vemusununguko kwa ava vanoti vanofarira zvikuru kugadzwa kwavashiri vachiti vane tarisiro yekuti vachagadzirisa nyaya dzinosanganisira kutorerwa minda kunga kuitwa vaimbovi varwi ava kuwaniswa kwevamwe vavo minda vainge vasina kuwana minda apo yaigoverwa. Munyoro webazi revaimbovi varwi mudunhu reMashonaland West vanyika dzino mudarikwa vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutorerwa minda kwavari kuitwa nevashandi vebazi rezveminda. Vamudarikwa vanoti kunyange vamwe vanhuwo zvavo vainge votengeserwa minda nevashandi vehurumende ava
vachaona nyaya dzekudzingwa kwemaveterans muminda negeneral populace yezimbabwe masi yezimbabwe, nokuti kana varipo paya kumirira chokwadi, kumirira zvinangwa zvechimurenga, nekuti ivhu iroro rakaita kuti hondo ivepo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevaimbovi varwi verusununguko vaJoseph Chinyangara avanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutengeswa kweminda izvo zvisingabvumirwe nemitemo yenyika. VaChinyangara vanoti bazi rezveminda raifanirwa kunge rakapiwa munhu ane nhoroondo yehondo yechimurenga sezvaitwa navamunangagwa.
Panyaya dzeblendi dzese ndipo penge paita dambudziko rakasimbisisa. Inova iri ministri yaifanira kudai yainge yakapiwa munhu ane ringi dzakaita fanike idzodzo. So tiri kuti vakatanga kutakira nyaya yeland iyi kuti makombrizi haana sei, ari kutorerwa sei, kugrazing area yapinda sei, kuminda yaitengeswa sei, we do hope the whole population of Zimbabwe inofara. Inini comrade Shiri ndakagara navo paMarymount Mission tichabva kuassemble point pachitombo Ruizi tichienda tichibva pachitombo Ruizi. Comrade Shiri vanotirivara. Izvo ndine wimbo nayo yakakurisisa zvokuti hazvina kana nguva.
VaNicholas Masundire vekuChegutu vakadzidzira kurwa hondo navashiri kuTanzania muna 1974 vanoti vashiri munhu ane chido nenyika yake uye vanoti havana tsvete sezvanga zvoitika munyika.
Sokuziva kwangu inini vashiri munhu andakaziva kubva 1974 tiri kuri kuTanzania. Munhu ari ane chido nezvaanenge achiita, ari patriotic zvakasimba, haana tsvete, haana zviya zvokuti hanzi uyu wakati kana ari mukomandi yechinhu ari kukomanda zviri straightforward.
VaMasundire vanoti vashiri vachagadzirisa nyaya yekutengeserwa minda kwete vaimbovi varwi verusununguko chete asi nevamwe vanhu munyika.
Zvavanofanirwa kunge vachisvika vachiita ndechokuona matambudziko angava kune vakatorerwa minda. Sezvamunoziva munana Chegutu makapedza nguva yakareba vanhu vachikohwa vari musango vadzingwa muminda nevanhu vainyepera kuti vakapuhwa land, asi kuti nepovho chaiyo yaidzingwa muminda ichitorwa nevanhu vaitenga minda vachitenga vari kuHarare.
Mumwe akashanda navashiri vafane Matsure vanofarira kugadzwa kwava matemadanda semuteredzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiti vachagadzirisa nyaya yemari yavanoti ishoma inopiwa vaimbovi varwi verusununguko pamwedzi. Mune imwewo nyaya, vanhu vakawanda muchinoi vafarira kubviswa kwaitwa vaLazarus Dokora segurukota rezvedzidzo yepasi. Mumwe wevanhu vafarira kubviswa kwavadokora ndivaAlvin Makumbe vanoti vadokora munhu ane humbimbindoga anoita zvinhu asingabvunze vabereki vevana vari muzvikoro.
Tinoti idanho rakanaka chose, nekuti vadokora vangari munhu angasingakwanise kuconsulta nevabereki, asi implementation netiming yavakaicurriculum iyoyi and western nekuti vakaimplementa isina consultation nevabereki.
Vamunangagwa vabvisa vadokora navaChris Mutsvangwa semakurukota vamutsvangwa vachiitwa chipangamazano chinokosha chavamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.